Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai vimbai tsvangirai java, avo vakashaya marimwe zuro vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorondedzera kuti sei zvisingagoni kuti vashandu vabhadharwe nemari yekuAmerica. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai java, vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kuchaitwa munamato kunyaradzo Funeral Home nenguva dza9:30 mangwanani anhasi. Mushure memunamato vachaendeswa kunharaunda yavaimiririra muparamende yeGlenview South, uko kuchaitwa musangano nenguva dza11 mangwanani ano. Tabata vaMafume kuti vatiudze nezvezvirongwa.
Kuchengetwa kwamai tsvangirai java kuri kufamba nhasi. Tinenge tiri kuGlenview constituents, vachange vachiinda kuconstituency kwavo kwavaishandira, kune vanhu vavaida, kune vanhu vanovada, kune vanhu vakavavhotera vari mwana mudiki kudaro. Saka vachainda ku constituency office, vobva ikoko vachainda panonzi pamapostori patiri kukoka munhu wese jekerere Zimbabwe yose vemuconstituency vemuHarare province. Tiri kuti vauye neuwandi hwavo, chikafu chiripo, transport dziripo, tonge tichirangarira mwana wavatsvangirai, tonge tichirangarira mwana wemusangano. Vari kuconstituency ikoko pamapostori patichaungana, vapfuura nepaconstituency office, pachataurwa nehama dzavo, pachataurwa nevakuru vepati, kusvikira kuna ivo vachamisa vachataura nenhoroondo yaivo maitsvangirai java. Saka tinokoka munhu wese. Pabva ipapo vachange vachizonorara kumba kwavo kuStrathaven, imba iyo kwaigara vatsvangirai, imba yakajairika, imba inozivikanwa. Ndo patinenge tiripo. Ivo Apostle Java vanenge varipo, vaikurukudzira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo, vauye ticelebrate upenyu hwamaitsvangirai java. Vachazondoradzikwa neThursday kuGlen Forest Cemetery iri muno muguta reMaharare. Kucemetery ikoko kuchange kuchiprovidewa transport zvakare kuti vanhu vange vachiinda ikoko kunomuradzika. Glen Forest kwakajairika zve muno muHarare, kuri kumberi kweBorodale, kuguta reBorodale. Tichidarika ikoko ndo kunowanikwa Glen Forest. Saka ndoo mafambiro achaita urongwa ihwohwo. Asi nhasi zuva rese programu inenge iri kuGlenview, uko ndoo kwavanga Glenview South, kwavanga vari Honorable MP, kune vanhu vakavavhotera. Tinokurudzira kuti ruzhinji rweHarare runge ruchiuya ikoko. Programu dzichatanga kuma9, vanenge vari panyaradzo. Panyaradzo apa pachaita small service, but iyi ndiye mhuri. Hapakwani chechidiki, asi kuGlenview constituents kumapostori ndo patinenge takazara, ndo patinokwana, ndo panenge pane chikafu, ndo panenge pane kuti tinge tichirangarira gamba reMDC.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi inoti hazvigoni kuti vashandi vade kubhadharwa nemari yekuAmerica, asi ivo vachiziva kuti makambani avanoshandira haasi kutengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika zvekuti zvingapinza mari yekunze munyika. VaLuxon Zembe vanoti vashandi vanofanira kunzwisisa kuti makambani akawanda kunze kwemigodhi inotengesa zvicherwa zvayo nemari yekuAmerica haakwanise kuvatambirisa nemari yavari kuchemera iyi. Vanotiwo kushayikwa kwezviri kubuda mumakambani kuri kutadzisawo kuti vashandi vawane mihoro yavo yakatsarukana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndizvozvo chaizvo kuti kuora kwavanhu zvinoda kuti tinde tishande mumakambani pave neproduction. Tikasawana production, hapana zvinoitika. Kuti tiwane production, makambani anofanira kunge ari kuwana mari wakaenda kumabhengi. Kumabhengi hakuna mari. Mari dzavari kuwana vari kuwana kumaparalo market dziri mari dzinoriva. Kuti udziwane zvakare unenge uchida mari yakawanda yekuti undotenge mari yacho inodikanwa, especially mari yemahisa yeforeign currency. Saka tine dambudziko guru ipapa. Saka zvichinetsa kuti vashandi havasi kuwana mari dzakakwana, mitengo iri kukwira nezvimirira akaita nyaya dzeupfumi hwedu hwenyika. Tisangane tiri kuti chiri kure kuti tisvike titi zviro zvaakufamba nenzira kwayo. Ikonomi yedu iye zvinezvi iri kudzika, iri kuramba ichidonha. Upenyu hwavanhu huri kutoenda west and west. Tikatarisa vanhu vaakushaya chikafu, vanhu vari kutambudzika, watowandisisa, makambani ari kuvhara, vashandi vari kubuda mumabasa.
Kuuyawo ivo vashandi vari kuchemera kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica kuti zvinhu zvireruke. Idanho ringange richitambirika richiona kuti nyika haisi kuwana mari yekunze iyoyo.
Aiwa, hazvigone. Kumakambani kana asi kuwana mari nemahusa, vanokubhadharisa vanhu nemahusa sei? Vanoiwana kupi yemahusa acho? Saka ndozvetoda kuti vanhu veZimbabwe nevashandi vanzwisise ipapo kuti makambani edu kana ari kugadzira zviro achitengesa nemaRTGS dollar, hazvikwanisidi kuti chindibhadhara nemahusa, nekuti kambani haizi kutengesa zviro zvayo ichiwana mahusa. Kunze kwekambani dzakafanana nemamines wemigodhawa wanotengesa zviro zvavo wona mari dzavo dzemahusa, avo wanogona kupiwa mari dzemahusa. Ruzhinji rwese rwevashandi muZimbabwe hazviiti kuti titi ngatiti vanhu vanga vabhadharwe nemahusa, nekuti nyika yedu iye zvino izvi haisiri kushandisa mahusa mukutengesa nekutengeserana kuri kuitwa zviro. Asi dai takange taita zvakananga takaita muna 2009 zviya, takanga tadollarize ikonomi yedu, vanhu vachitenga nekutengeserana nemahusa. Saka vanhu vaibhadharwa nemahusa. Pari zvino izvi hazvikwanisiki. Saka ndozvetinongokumbirawo kuvashandi kuti zvimwe zvikumbiro zvavo zvine zvichemo zvavo ngazviwo zvikumbiro nezvichemo zvinokwanisika kuitika nezviri kuitika munyika, kwete kuti vataure zvimwe nekukumbira zvimwe zviro nekuchemera zviro zveunoziva kuti hatina chiro chacho izvozvo ende hatikwanisi kuzviita.
Asi kavaZembe, dambudziko vashandi vari kuti riri kubva panyaya yekuti vezvitoro mitengo yavaa kutara haichafambidzanawo nemari dzavari kutambira kana dziri maRTGS.
Ipapapo ichokwadi kuti pane yetinoti madness iri kuitika mumabhizinesi. Neniwo ndasangana nazvo kakuru, maeveryday ndosangana nazvo. Chiri kudikanwa ndechekuti pose pamwe chete neTNF Tripartite Negotiating Forum yakagadzirwa iyi, pave nekugara pasi nekuwirirana, pave neyetinoti social contract. Ngatiwirirane sevana veZimbabwe kuti wakomana petiri pano pakaipa, munhu wese ari affected. Ngatichibvumirana, tiite chibvumirano chinosunga tese semhuri yeZimbabwe, kuvanhu vemabhizinisi, wehurumende, wemabhengi nevashandi, kuti izvi ndo zvatabvumirana nazvo izvi kuti tikwanise kubuda padambudziko retiri.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Daily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka nehuwandu hwevanhu vari kubatwa chibharo nevamwe vashikairi vematekisi. Daily News mekare mune nyaya pamusoro penhengo yeparamende yeZANU-PF vaJustice Wajajena vanoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vane chekuita nenyaya yekugadziriswa kwezvinhu munyika. Muchronicle, urumende inoti yakwidza mari yechibage kuti varimi varime nesimba, ichiti chibage chichaita $1,400 per tani, asi ikayambira vanotengesa upfu kuti vasakwidza mutengo weupfu. Kamuchino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Marara seiko vashamarati veStudio 7 pa Washington DC apo nemateereri veStudio 7 kumativi ose enyika. Ya, ini ndine kupokana kwakanyanya nezviri kuitwa nevanhu veZANU-PF izvo, sekuti unonzwa nachiurumanzi vachibuda muma TV vachitaura nemumapepa kuti hurumende yamunangagwa iri kugona utungamiriri huripo, ikonomi iri kuzvakanaka, isu tichitambura kudai. Zvinhu zvinonzi zviri kunaka papi pazviri kunaka? Muzvipatara mamushonga vanhu vari kufa muzvipatara, vanhu vachirohwa kudzadzo, vanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanyisisa. Chenji takatiti tiri kuchinja Mugabe tichisawo munhu mumwe, but toona kuti aiwa takatoita mistake patakabvisa Mugabe, nekuti zvimwe zvinhu zvambomboitika pana Mugabe zvakutoitika kunezvi. Saka hatina chatinorumbidza kuti hurumende iyi ine chairi kugona kana hwani hapana. Isu totoshuwira kuti dai hurumende iyi yachingosiya vozi kutotakidza kuti haisi kukwanisa, kuti tikuona kuti vazhinji vachona veMuzanu-PF havana vanhu mwoyo yevanhu pamwoyo pavo.
Muri sei vashamarari veStudio 7 anajonga kandimire nevamwe vese? Muri sei? So vedu tiripo tiraiti da kukurudziravo mayuthi ebato redu reMDC kuti ipapo ka ngavazame nepavanogonawo pese kuratidzira, vasamborega, nesu tinotovasapota kana tiri kunoku. Izvaibvira ka taitenda nekuku Zimbabwe chaiko, tinobvisa hurumende iripo kuti yatadza kutonga vanhu, yatadza kuita zvido zvevanhu. So tiri kuvanamatira kuti zvibudirire, tibvise vanhu veZimbabwe munhapwa, tibvise vanhu veZimbabwe matambudziko vanoshungurudzwa ngebato reZANU-PF nehurumende yaro. Ndozoendazve pada kunyaradzawo vanhu vechipingi kuti Mwari panemi, vanhu vechipingi Mwari ndo anoziva, musanyanya kufunga siteki zvinowanikwa muupenyu. Mwari ngewedu tese, tinokunamatira kuti Mwari wamutungamiriri nenyasha nerudo kuti vichi zvichanakwa rimwe remazuva. Ndinotenda musare zvakanaka.
Moroi mhuri yeZimbabwe, ndini Victor ndichitaura ndiri muSouth Africa muno Mbekasoti, ndichiti ndirogwadzwa mwoyo zvakaitika kumhuri yavatsvangirai, ndichiti tiri kuchema kachakacha musodzi, asi hakuzi kuda kwedu, musiki akangoita kuti zvidero. Chiti ngatichingirire kuna matandamato yedu ichadavigwa nerimwe zuva. Poita nyaya iyi yavamunangagwa, iyi nyaya iyi vana veZimbabwe tiri mbeva dziri kuteyiwa nemariya dzichisugwa nzungu, tichinzwa kunuhwira tichimhanyira imomo mukati memariya. ndo zvinhu zvisiri kuchenjeregwa nevanhu vazhinji. Ini zvandiri kutaura ndokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti vamunangagwa. Kudai vaitigwa zvakaitigwa vamugave, vabude timboonawo vachamisa dovira vachatipawo sekutaura kwemutungamiriri weMDC vachamisa. Timboonawo zvavainazvo zvavanotidomerawo. Taneta nekutambudzwa, taneta nekushungurudzwa navamunangagwa. Vaimboti chigaba chehuchi vachitamba. Pachigaba chehuchi pavanga vari kutaura ndipo pakuba mari yenyika, kwete mari yeZANU-PF, mari yenyika, kwete mari MDC. Imari yenyika yavari kuba inofanira kuti iende kumhuri yeZimbabwe ibatsire ruzhinji, kune vakaitigwa masaikolini vawane rubatsiro nemari iyoyo, kune avo vakashungurudzwa vawane rubatsiro panyaya yemari. MuZimbabwe hamuna zvikoro, hamuna marodhi, zvekudya zviri kukwira, kune nzara. Ndo mari yaifanira kuti ibatsire muzvikoro, kune vapi, kune marodhi, migwagwa. Izvozvi maaccident akawandisa nenyaya yekuti hakuna migwagwa, hakuna tara. Ndatenda zvangu.
Mangwanani Studio 7. Ndinoda kungotaurawo pamusoro pemutemo uyu wasainwa nenyika yeBotswana. Ndichiti inini, kana pane chinhu chinotsamwisa Mwari pano panyika, chinhu chinonzi ungochani. Because kupesana nezano raMwari. Mwari akatiberekanai muwande. Imoti murume arore murume, mukadzi arore murume. Uyo mutemo wasainwa neBotswana mutemo unogumbutsa Mwari.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muUganda razivisa kuti mwana mukomana ane makore mashanu abatwa nechirwere cheEbola, kanove kekutanga chirwere ichi chaonekwa muUganda. Mwana uyu anonzi akasvika muUganda nevabereki vake nemusi wesvondo vachibva kuDR Congo. Hurumende yeItaly iri kuda kuita mitemo inorambidza zvikepe zvinopinza vapoteri munyika mavo. Vatevedzeri, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvomukati menyika wakazivisa nezuro kuti vachairi nevaridzi vezvikepe izvi vasingatevedzeri mutemo vacharipiswa zviuru makumi mashanu nezvinomwe zvemadhora. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa nditanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazana nemazana evanhu vanobva kuAfrica vachiedza kupinda muAmerica vave kuonekwawo pamuganhu weAmerica neMexico. Bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweMiganhu reUS Customs and Border Protection Agency rati musvondo rekutanga remwedzi uno vanhu vekuAfrica vakasungwa pamuganhu weAmerica neMexico vanopfuura mazana mashanu. Vapoteri ava vanonzi vari kubva kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Angola neRepublic of Congo nedzimwe nyika dzemuAfrica. US Customs and Border Protection Agency inoti vari kunetseka nevapoteri vanobva kuAfrica nekuti vamwe vakaita seavo vanobva kunyika mbiri dzeCongo vanongotaura chiFrench, ukuwo vanobva kuAngola vachingonzwa chiPutukezi. Vanodzidzisa zvokudzidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico, Dr. Angela Gapa, vaudza Studio 7 kuti vanhu pasi pose vanotsvaka kwavangararamira nekwavanokwanisa kuriritira mhuri dzavo. Naizvozvo vanhu vanonotsvaka upoteri kunyika dzakabudirira vachiramba vachiwanda. Tabata Dr. Gapa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Yahomuna naone maizvana nezvemamigrants I think anokwana 1500 vakamirira paborder reAmerica neMexico, vakamirira kupinda munyika nechivimbo chekuti vanokwanisa kuwana political asylum. Ukatarisa manyika dzacho dzakanyanya, vana Angola nana Mozambique vanotaura Portuguese inenge iri very similar to Spanish. Saka munoona kuti nyika dzacho dzinotyidzana, particularly kana muchitarisa nyaya dzelanguage. Saka zvinogona kunge paine kutyidzana kunofacilitata kuti mamigrants ekunyika idzodzo specifically ave kuMexico.
Katarisa vanhu vokuAfrica vanenge vachina kutsvaka upoteri, kazhinji vanoenda kuEurope nokuti padhuze. Ko ava vanobva kunana Angola nokunana Mozambique vachienda nokunana Brazil vanozvikwanisa sei? Pane munofunga kuti pane vari kuvabatsira here kana kuti vanozviita sei?
Iko zvino handisi kunyatsoziva kuti vari kunyatsofamba sei, senge inyaya iri nyowani hatisati tanyatsonyatsoinzwisisa. But nepamusana pekutyidzana kwenyika dzacho, mukatarisa historically nyika dzinotaura Spanish, nyika dzinotaura Portuguese dzinotyidzana, saka dzinenge dziine macultural exchanges. Saka ndo zvinogona kunge zviri zvinenge zvichiitika kuti panogona kunge paine mascholarship program anoita kuti mamigrants auye zviri nyore kunyika dzinana Mexico.
Munoona sekuti America ichazvikwanisa here kana tikatarisa uwandu hwevanhu pasi pese vari kuedza kuti dene vava vapinda muAmerica?
Kuti pari zvino President Trump ane inonzi strict foreign policy, vari kutoedza kuvhara boda, kubuilda inonzi a wall. Pavakaita kampeni yavo yepresidency muna 2016 vakavimbisa maconstituents avo kuti vari kuda kuvaka boda wall rinobva kuCalifornia kusvika kuTexas. Saka zviri kuratidza kunge muno muAmerica macho vari kuzviona kuti zvona kuwanda kwemamigrants kunza mhirizhonga necorruption yakanyanya. Saka vane foreign policy pari zvino yapresident Trump iri kuda kulimita mamigrants anouya kuAmerica.
Munofunga kuti zvizvarwa zvekuAfrica zvicharambe zvichiwedzera kuedza kupinda muAmerica?
Sakaisa historically mavolumes tari zvino nekuda kwegungwa reAtlantic Ocean rinoprovide a natural barrier between Africa and North America, handifungi kuti maAfrican migrants anganyanya kuwanda, particularly tikatarisa kuti vakawanda vacho vanobva kunana Central America, Caribbean nekuAsia. Ndofunga ndo vacharamba vaine mavolumes akawanda. dambudziko ratingawana nemaafrican ndere vacho vatori kunomu vekuti vanogona kunge vakauya nemamwe mavhiza vanenge vasina kugara kunoku, asi kuti ndinyatsoona kuine mamigrants akawanda ari kubva kuafrica, ndinyanyoona nemavolumes acho achiincrisa.
Idzo nyika dzinonzi madeveloped countries dzakaita sana America, vana Britain, neku European Union uko, munofunga kuti chii chichaitika kana nyika idzi dzabatana dzichiedza kurwisa nyaya yemaimmigration?
I think imwe trend yatakutoona ndeyekuti munyika dzamataura dzekueurope nekunorth America pane anonzi maright wing nationalist parties kuramba achimuka every day. Mukatarisa maright wing parties ndeaya anoda kufocusa on preserving culture yenyika idzodzo, vanogara vari anti-immigration and vari anti-globalization, zvichireva kuti izvona vanoda kupreserva mabhodha avo, vanoda kuti vazvarwa vemunyika idzodzo vawane mabasa, vawane maopportunities nehealth insurance. Havadi kuti zviextendwe kune mamigrants nekuti zvinobva zvakonzeresa kuti vamwe vamacitizens arimo asawana maresources akawanda. Saka tiri kuona munyika idzodzi maright wing parties achiita achiwedzera, and kana akaramba achiwedzera anoramba achiwedzerawo influence yawo muimmigration policy yenyika idzodzi. Saka ndo maonero andiri kuita ndeyekuti zvichaita kuti mavhiza anetse munguva makore achatevera.
Ava vanga vari Dr. Angela Kapa vari parunare kucalifornia nestudio 7.
Makomana kana tiri tose iwe tinokunda nangu dzakawanda. Makomana kana takabatana iwe Africa kana tiri tose iwe tinokudza mhuri yedu yose. Africa kana takabatana iwe mhuri yedu yose inokudza.
Nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Amai Vimbai Tsvangirai Java vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hazvigoni kuti vashandi vade kubhadharwa nemari yekuAmerica, asi ivo vachiziva kuti makambani avanoshandira haasi kutengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muAshington DC ndichiti musara zvakanaka.